Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina mbudzi 30, 2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaBoris Johnson vosangana nenhumwa dzeZimbabwe kumusangano weAfrican Union European Union uri kuitwa kuIvory Coast.
Pari zvino tane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa matunhu ese.
Sachi Garweze kama Erita Makarao vokurudzira vanhu kuti varambe vachinyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaBoris Johnson vati nyika yavo inokwanisa kubatsira Zimbabwe kumutsiridza upfumi hwayo kana vatungamiri venyika vakaratidza kuti vanoremekedza utongo hwejekerere. VaJohnson vataura mashoko aya kumucheto wemusangano weAfrica nesangano reEuropean Union uyo uri kuitirwa muAbidjan kuIvory Coast. Vati Zimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu, Britain inogona kuibatsira kubhadhara zvikwereti zvayo kuIMF neWorld Bank. Vamwe vatungamiri venyika vari kupinda musangano uyu vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance, Chancellor Angela Merkel vekuGermany uye mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammad Buhari vashorawo nyaya yekutengeswa kwevanhu vatema kuLibya vachiendeswa muutapwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMishe Gondo, mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo avo vari kumusangano uyu.
Musangano weEU Summit unova uriwo wechishanu unoitwa after every 3 years. Gore rinodingindira rakatarisana nevechidiki timu ichiita investment in youth for sustainable development. Saka musangano uyu watanga officially takwanisa kusangana vechidiki vakamirira Africa neEurope, atasangana nemaheads of state kupresent youth agenda yatati tichiprepare for 30 days kuAfrica Union neEuropean Union takabatana. Saka musangano uyu pazuva ranhasi maheads of state angachidiscussa madifferent issues ari kusangana nevechidiki. Saka ari kutarisa nenyaya yesix thematic areas zvakafanana nezvemabasa, job creation and business, uyezve runyararo, peace and security, environment and climate change, kwoita nyaya yearts and culture, kwoita nyaya yegovernance and political inclusion. Saka mahurukuro dziri kuenderera mberi nedzimwewo nyaya dzavachakurukura dzimootarisira pane nyaya yekuLibya iyeye iri under peace and security. Saka pazuva ranhasi ndo zvimwe zvazvichiitika pazuva ranhasi.
Ko, nyaya yeZimbabwe iri kutambirwawo sei kusiya chigaro chekutungamira kwakaitwa navaMugabe uku?
Ndinoona kuti sekusangana zuva ranhasi ndandine Zimbabwe delegation, nyaya yeZimbabwe inenge iri kutambirwa zvakanaka nekuti pane maengagements akasiyana siyana ari kuitwa neZimbabwe. Makatarisa even vanomiririra UK vaBoris vasangana nedelegation yedu vachiti kutarisira kuti vashande vese, ende even kubva kune dzimwe nyika. Zuva ranhasi zvakare ndandakagara mumusangano wemaheads of state, everyone yanga tichingoona the positive mind. Even maheads of state atari now paround table inenge iri kutandirika zvakanaka as a positive move towards the transition of Zimbabwe.
Saka ndevapo vamwe vatungamiri variko vamakwanisawo kuona?
Kune vatungamiri vakawanda variko from Zambia, from Malawi, from Nigeria. Kwoita vatungamiri zvakare vari kubva kunyika dzekuEurope vakawanda varipo. Zvamunoziva kuti musangano uyu uripo pakati penyika dzeEurope neAfrica. So vatungamiri vamwe vakamiririrwa nemaprime minister, vamwe vakamirirwa nemaforeign affairs ministers, asi nyika dzese dzatarisirwa kunge dziripo pamusangano.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations vaMishe Gondo vari parunare kuIvory Coast. Muguzi yao nyaya itanunuka wande we Studio 7 abata Dr. Ricky Mukonza vanudzidzisa Patswana University of Technology ku South Africa akavabvunza maonero avo.
In maonero angu ndeyekuti Zimbabwe inokwanisa kupinda mukati menyika dzinotongwa nejekerere kana kuti yavanoti pachirungu democracy. Izvi zvinoitika kana vari kutonga vane masimba panguva iyoyo vakazvimisira kuti vaite zvinhu nenzira inoitwa nayo mudemokrasi.
Tikatarisa nhoroondo yeZANU-PF, munofunga kuti dzingachinja here dzikaenda kudivi rekuita zvinhu nenzira iri pachena?
Zvinogona kuitika asi chisatitore nguva. Ndinodaro nekuti ZANU-PF kubva ichivambwa 1963 ine maitiro ayanga ichiita nayo zvinhu, ende maitiro iwayo kuti angochinja nhasi nekuti papinda vamunangagwa handifungi kuti zvinoitika.
Munovimba zvakadini navamunangagwa?
Handina chimbo chakanyanya muna vamunangagwa. Chikonzero chandisina chimbo chakanyanya muna vamunangagwa ndechekuti vamunangagwa munhu akanga ari pedyo navamugabe. Ndiye umwe wevanhu akanga akamisa utongo hwavamugabe. Saka ndichiri kuda kuti vamunangagwa vaite zvimwe zvinondiratidza kuti aiwa zveshuwa vakachinja.
Chii chinofanira kuitwa navamunangagwa nehurumende yavo chingaratidza kuti pamwe zvinhu zvingangopinduka?
Chekutanga chinofanira kuitwa chisina kuitwa ndechekuti tinofanira kubudirana pachena chese. Vamunangagwa vanofanira kuziva kuti hurumende yeZANU-PF ine zvakawanda zvayakaita zvekukanganisira vana veZimbabwe. Vamwe vakatoshaya kutaura kwatiri kuita, vamwe havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Saka kana vamunangagwa vakazvimisira pachokwadi, ngatitangei nekubudirana pachena kuti chii chaizvo chaimbonyatsoitika. Nekuti zvizhinji zvacho zvaiitika muchivande, vanhu totongozonzwa nemafunafuna kuti padai zvindo zvaitika. Chechipiri, ndinofunga kuti pane iya yakamboitwa muSouth Africa inonzi Truth and Reconciliation Commission, yekuti vakakanganisirwa nevakakanganisa vanogara pamwe chete vachitaurirana kuti aiwa isusu zveshuwashuwa tinobvuma kutadza kwatakaita tichitadzira vekuangana. Vekuangana vachiti aiwa tazvinzwa kuti makakanganisa zvinhu zvakaitika kare, asi takuda kuti tichikuregererai. Asi zvekuti tingoti aiwa zvakare ndezvakare, tingazive kuti takanyatsoitika chaicho chaicho ndechii. Handifungi kuti kune kure kwazvinotisvitsa. Zvimwe zvavanogona kuita ndizvo zvavari kuita izvi, kutaura nyaya dzeuori kuti aiwa uori hwakaipa hauna kwahunotisvitsa. Asi chekutanga panyaya yeuori, ivo vamunangagwa semutungamiri wenyika ngavatiudze kuti upfumi hwavainahwo ndehupi. Chechipiri, votiudza zvekuti upfumi hwohwo vakahuwana nenzira dzipi, nekuti pane kutaurika kwekuti dzimwe mari dzisina kufamba zvakanaka kuchiyadzwa, tinonzwa nezve 15 billion, ivo nevamwe vekumauto vane chekuita nadzo. Ngavabude pachena ivo kutanga semutungamiri, votiudza kuti ayo aya ndo mamiriro andakaita. Votiudza zvakare kuti aya upfumi hwangu ndakahuwana nenzira idzo nenzira idzo. Pane kuti ivo vasati vabuda pachena, vanoda kunongedza kuti nhingi nanhingi ngavaunze zvavakaba.
Dr. Ricky Mukonza vanodzidzisa Patswana University of Technology kuSouth Africa, vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare.
Vateereri, tiri kugokokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, ibvai maenda pa Facebook mobva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Mutezeri wemunyora anona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuzungo manyirira kunyorerana zvibvumirano nenyika dzekunze vasina kunyatso zvizeya kuti zvinobatsira Zimbabwe here. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzanga dzotyira kuti Zimbabwe ichangonyorerana zvibvumirano nenyika dzekunze nechimbi chimbi pasina chinobuda. Mukuseya nyaya iyi tabata vaMangwana.
Isusu hurumende inotungamirirwa negweta guru tinoongorora maproposals esa nega chuya nanouya totarisa kuona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi. Saka samagweta tenge takavhura maziso nenzeve kuti kuti paranga tichita tinoona kuti uyu auya kuzobiridzira, uyu auya kuzongeredzera, uyu auya nechokwadi chekuti anoda ushamwari yepeta ushamwari naye hatingoiti mawira mombe. Asi munhu wese toti huya tozotsefana wapinda toda kuti akatinakira ndoupina akashatira ndoupi.
Tiri kuonawo vakawanda vachidzoka kuti varoda kutanga kudyidzana neZimbabwe. Taona vamwe vatumira mashoko kubva kuRussia, China yatumira nhumwe yayo, vekuBritain vari kutiwo vari kuda kuti vange vachidyidzana neZimbabwe. America kunewo imwe nhengo yedare reCongress yanga iriko ikoko. Zvakakosha zvakadii?
Zvakatikoshera senyika yeZimbabwe yanga isina ukama nedzimwe nyika nezvitarafu zvatakatura minda. Saka kana wapuwa nemashoko akapuwa nemutungamiriri wedu Mnangagwa musi wakadzwa vachitiwo mikova yeZimbabwe yakashama, toda kuita ushamwari nyangwe navavo vatakabe takatira navo ngavazive kuti Zimbabwe inokukokai kuti huyai. Nyika yedu yakakosha ine zvakawanda. Saka ngatiite ukama nani zvatanoita ushamwari hwechokwadi ngaauye titaurirane tione kuti tingaidzana sei.
Pane zvimwewo zvipangamazano zviviri zveUnited Nations zvakazvimirira zvakataura izvo kuti iko zvino yave nguva yekuti zvirango zvazvakatemerwa Zimbabwe zvinge zvichibviswa nekuti zviri kukanganisa vanhu kwete vatungamiri venyika. Nyaya yezvirango yakakoshawo zvakadii kuti zvinge zvichibviswa panguva iyi?
Yakatikoshera nokuti vanouya kuzoita mainvestment especially mabusinessmen vanotya vakanzwa kuti nyika iyi ine zvitarafu. Kana tikataura sechitarafu chezidhera chinototretena any business person anenge achida kuya kuzoita ushamwari neZimbabwe anenge achiudzwa kunzi kana uri citizen yeAmerica tinokutorera matanho ukangoenda kuZimbabwe. Zvino zvakare message inopuwa kuinvestment climate yokuti Zimbabwe yakamira sei inenge ichingotaurwa kuti Zimbabwe yaiite Zimbabwe yaiite. Saka vanhu havazouyi kuzoinvesta kunyika yedu. Nyika yedu inodawo kuti kuuye mari dzokunze dzinounza upfumi tigowana mabasa tigowana employment masektari amuke migodhi imuke tiwane mamaketi ezvatenge tiinazvo pasina miganho yokuti iwe usadyidzana nouyu usadyidzana nouyu tichiwana foreign currency then mari yedu haishoti. Foreign currency inenge irimo kana yedu mari yemuZimbabwe chaiti ikatodzoka nokuti inenge yakavandutswa neupfumi hunenge huchiuya. Saka chitarafu ngaziende tiite nyika yakangofanana nedzimwe inodyidzana nedzimwe tichianodzi mabilateral marketing agreements.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu ava vari kutiwo Mangwana, aiwa Zimbabwe inofanirawo kutanga yavandudza zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu pasati patanga nyaya yekuti zvirango izvi zvibviswe.
Makazviona mega vanhu vachibuda panze tinodemonstrata pa hakuna akasungwa. Iko zvino hakuna ari kusungwa. Kutaura kwandiri kuita nezuro taitova nemamiting atiri kuita nemamwe mapolitical parties anotipikisa vana MDCT tiri kusangana tichitaurirana nenyaya yekutoita semaelections edu kuti aiti runyararo. Saka commitment yakapuwa nomutungamiriri wedu wenyika vaMnangagwa kuti ndicharemekedza marais avanhu vakare vamashoma vabudisa kuti anongoita corruption anokonzeresa kuti nyika yedu isaomba zvakanaka mutemo uchadhila naye tisinei nokuti ndobato ripi kana kutakamira sei hapana chimwe chinodiwa kuratidzwa kunze kwemashoko anobva kumutungamiriri wenyika wekuti vacharemekedza kwezero dzavanhu havasi kuzoregera vanhu vachingotongwa zvisina nebasa rese constitution ndiye vakati ndo ichaita musimbodi saka marights ari muconstitution vanenge vachiateedzera
muteedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi paul mangwana vari parunare muharare gweta revaimbova gurukota rezvemari vaignatius chombo muzvinafundo love momadhuku varamba mashoko ekuti vachombo vakabatwa vaine mari inosvika mamiriyoni 10 ekuamerica mumba mavo apo vakatorwa nemauto pakabviswa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro vamadhuku vatiwo vachombo vari kuchikurubhi remand prison pari zvino uye nyaya yavo yekuti vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete ichanzwikwa mangwana nedare repamusoro rehigh court mukuzeya nyaya iyi tabata vamadhuku
hazvisi chokwadi vakasungwa vanga vasitorina mari iyi stori yakangotenderera munhu akatongotorwa usiku panguva yavakatorwa dzema 2 AM pasina kana chinhu inganzi mari nyaya iyi yakangozomuka wanzuti yakavhanikwa asi chokwadi chaite ndezvekuti vakasungwa chombo anga asina mari yakadaro uye hakuna munhu angachengeta mari yakadaro mumba handiva kuti vanhu vazive sekuongororwa kusanga zvichiita nemainstructions handiri kubva kuna chombo haana mari yaanga ainayo
saka mumapepa ari kumaatare hakuna nyaya yakadai
ndo chimwe chandazadzikise pamanyaya dzatiri kutarisa zvizvezvizvi nyaya dzina chombo inyaya nhatu 3 macharges ainayo yekutanga ndeyekuti iye pane stendi yavakatransfer kuhelensville yaari kunyeperwa kunzi akatransfer akaisa mune imwe kambani yaanenge iye ari mutungamiriri wekambani iyoyo yechipiri yekuti pavakapiwa mari dzavaipiwa nereserve bank kuti vatenge maimplements ekurima mumafamu yamechanization yenguva yagono iyo ari kunzi iye haana kutenga mafamu implements iwavo akazvitengera mota yake yechitatu yekuti pane futi imwe stand yavari kunzi ivo nekambani yavo vakapanana vachibva kucity of harare vachitora kubva kucity of harare zvisiri pamutemo ndochete nyaya dziri kudare ndo nyaya dzariri kurambirwa base apa nyaya idzodzo dziri kwavari hapana nyaya yekuti pane 10 million yaakaonekwa ainayo
tochiuyawo pane imwe nyaya makwanisa here kuenda kudare kuti rize nyaya yekuti vopiwa here mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bail kana kuti kwete zviri kufamba sei
taendesa mapepa edu eappeal kuhigh court izvezvizvi tiri kutarisira kuti nyaya iyi ingangosvika nechishanu kusvera tingatiachishanu musi wa 1 December
zvii zvamaa muchitura kudare apa zvekuti rikwanise kuti rivape mukana wekubvisa mari yechibatiso
zvatanga tichitura kudare zvikuru ndezvekuti rikuti magistrate uyu akaramba nyaya yechibatiso iyi akatadza kuziva kuti mutemo wezvekupa kuti munhu abude atongwa ari kunze wakamira sei nekuti haana kunge atarisa nyaya yekuti vachomba vanganzi vangatiza semunhu ane zvinhu zvake zvakawanda muno munyika vane mhuri uye vanenge vaendesa passport ravo nyaya yestate iyi yavari kupomerwa sekutaura kwandaita iyi haina kusimba kwekuti munhu wezera ravo nekumira kwaakaita angatotiza nyika akazviomesera nekutiza nyaya iyi chimwezve ndechekuti taitaridza kuti pamutemo webumbo remutemo uripo havasiyo vanofanira kupruvha kuti zvinoda base asi kuti vehurumende vanofanira kutaridza kuti chii chaicho chingaita kuti munhu ashaye bail panyaya iyoyo ucharemembe kuti iye magistrate akati kana munhu akabuda panoita outcry pamwe ivo havazotoiti stefu zvavo izvozvezvo taendesa kudare kuti aiwa hazvitariswi zvakadaro izvozvo pakuti munhu atongwa ari
saka munotarisira kuti kudare iri munobudirira nemusi wechishanu
kudare tiri kuenda tinofunga tinobudirira nekuti kuhigh court majaji ari kuhigh court havasi vanhu vangada kutadza kutarisa mutemo wakajeka kudaro
pari zvino vachombo vari kupi
zvino vari kukurubhi kumaximum prison ndokwavari kwaremand yavo vari ikoko
vari sei utano hwavo uye vari kubatwawo sei vari mutirongo
havasi kunyinyuta katisu kumblena nima batu kwa wari baka gara za tingati hapana kuneswa kwa wari kweta kezu nyaye kurapta
wari kusimbiru wanei IBP chi
nyaye IBP ne sugar doi chinduku wanezu
Gweta revaimbi wa guruko tarishu mariva Ignatius Chombo mshunafundu love mo maduko wari parunare muarare Sachi garo Zimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti kushika parizino vanu anudarika mamilioni matatu ndio vanyoresa kuvota vari kukurudzirawo vanhu kuti varambe vachienda kunonyoresa kuvota uye vanoti vane chivimbo chekuti vachasvika pauwandu hwemamirioni manomwe avanga vakatarisira mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau
pari zvino taane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa mumatunhu ese ndingati muprovinces edu ese 3,193,000
Muchi nechivimbo here chekuti munokwanisa kusvika mamirioni manomwe sezvamanga makatarisira pakaparurwa chirongwa ichi.
Tichiri kungovimba kuti tinokwanisa kusvika panhamba iyo kana vanhu vedu vese vakabuda vakauya kuzonyoresa. Iye zvino tiri kuzwa kuti kune vamwe vangava kuita sekunge kudzengurira kuti tichanonyoresa here. Saka tinokumbira vese ivavo kuti ngavauye vanyorese vazovhota. Tichikumbirawo zvakare vamwe vevari vari kudiaspora vachauya kumba paChristmas kuzoona vabereki vavo kuti ngavabva vangotora mukana iwowo vanyorese zvakare saka vanhu vese ivo vakanyoresa tine nzimbo yekuti 7 million inokwanisa kusvika
pakatanga chirongwa ichi takaona vanhu vachimbonetseka zvitotore nguva nenyaya yekuti vanhu vanga vasiri kunyatsonzwisisa kuti vanouya nemapepa api mungati pari zvino zvaanani here vanhu vaakunzwisisa here kuti zviri kufamba sei
tiri kuona kunge zvaanani zvachose kuti vanhu vaakunzwisisa kuti zviri kurevei nekuti tamufezi yechitatu yakuda kunopera saka ruzivo nezvedvr runenge rwatitekeshe vanhu vachinzi vanenge vaakunzwisisa zvakare isu takatorawo nhamho yekupanidzira matreatment commissioners of osai zvekuti avo vari kushaya mapepa anoratidza kuti vanogara pati vari kusikobatsirwa kana vasvika ipapo vanofanirwa kusikunyoresa vachibatsirwa nevanhu vedu masupervisors vako apa maafidavits papoint of registration
totarisa vaya vatingati vabva kure kana kuti maaliens tinenge taona dare repamusoro richiti vanokwanisa kuti vaende kunonyoresa kuvhota manga masumwa here nezvemutongo uyu
mutongo uyu wango tangogashira ichiri kuongorora kuti tizoti unorevei kwatiri isu kudzeke nekune veruzhinji tisati tapambadzira mashoko ekuti vanhu chiuya imakabata zvakati zvakati tanga tichida kumbonyatsotarisa tinzwe kuti zvinorevei
saka munotarisira kuti izvi zvinenge zvapera rini kuti muzoona kuti munenge muchifambira mberi sei
pakutinotanga chirongwa chedu cheichi yatinoti phase 4 yekutanga musi wa 3 December tinodayira kuti tinge tikwanisa kujekesera vanhu kuti chiuyai makati mine zvakati zvakati pamusoro pemitongo iwowo
tichitarisawo iyo phase yechitatu iyi mungati iri kufamba zvakanaka here sezvavanga muchitarisira
phase yechitatu iri kufamba zvakanaka takatarisa nemagariro atakaita nekuti pane payakambotimirei zvakare kutanga kwayo kwakatinetsei nekuti kwakaita mvura yakawanda saka hatina kukwanisa kutanga mazuva acho aifanirwa kutanga nzvimbo dzedu dzanga dzisingasvikike mamwe matende edu akaraswa nemvura yakamboti ndati pakati apa haina kunyatsofamba zvakanchida asi iye zvino iri kuramba ichifamba hayo zvakanaka tinodaira kuti inopera mune zvakanaka
ko yechina iyi yamati iri kutanga musi wa 3 zvitatanga
musi wa 3 December kusvika musi wa 19
sachigaro wezek amairita makarau vari parunare muharare
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvika na 6:30 PM pano pane penyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwarare kuenda naro mberi munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 PM kusvika na 6:30 PM nemusi wechina tichange zvetichiwanikwa paFacebook page redu reVOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano pane penyuro yenyu yeStudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 PM kusvika na 6:30 PM muchitiwana isu pa 909 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai ikuronga kuti isangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechinangwa chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muHarare neZuro Manheru, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vakati bato ravo harisi kufara kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzova nechekuita nesarudzo dzegore rinouya sezvo pasina urongwa kubva kuhurumende hwekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa sevavhoti kuti vagozokwanisa kuvhota. VaMonzora vanoti sebato vari mubishi rekuedza kuti vasangane navamunangagwa kuti vazeye nyaya iyi pachine nguva pamberi pesarudzo dza2018. VaMonzora vanoti vari kuda kuti hurumende ibvume kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwazviri ikoko.
Mutemo wedu weZimbabwe unoti iwo munhu wese weZimbabwe anobvumirwa kuvhota. Dambudziko raitika nderekuti ZANU-PF yaRobert Mugabe yaitya kuti vana vari kunze kwenyika vakabvumirwa kuvhota vanovhota against Mugabe. Saka inyaya yatiri kumutsurudza zvakare. Kune petition yakanyorwa nevanhu vari kudiaspora iri kutenderera kuti munhu wese asaine. Takasainawo mapetitions iwayo. Saka inyaya ichafanira kudzoka kudare. Vanhu vemuMozambique vagere muno muZimbabwe vanovhotera muno muZimbabwe. Takaona kumbare kwanga kuine polling station yekuMozambique kuchiitwa maelections yekuMozambique. Malawi inodaro zvakare nedzimwe nyika dzakawanda dzinodaro zvakare. Saka vati mwana wese weMuzimbabwe akwanise kuvhota.
Zvichakadai, mutauri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti sangano ravo rakatokwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro munyika reConstitutional Court richida kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvive nechekuita pasarudzo. VaMafunda vanoti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakatosvitsa magwaro ekupikisa chikumbiro ichi asi vacharamba vakatsika madziro kuti kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe dziri mubumbiro remutemo wenyika dzicherechedzwe.
Tinotarisira kuti hurumende, kwete hurumende yoga, asi tinotarisira matare akwanise kupa judgment kana ruling iri in favor kauti yakarerekera kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara kunze kwenyika kungava South Africa, Botswana, Australia, UK kana kuti America. Nekuda kwekuti zvinhu zviri mubimbiro remutemo, the constitution, yamunoti pachirongo the supreme law of the land. So tinotarisira kuti hurumende yedu uye nematare edu eZimbabwe uye neZimbabwe Electoral Commission ichapa kodzero dzakadaro kuwana weZimbabwe kuti waite enjoy kodzero dzakadaro.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashandi vakazvimirira vaConrad Gweru vanoti musangano uri kurongwa neMDCT navamunangagwa unogona kushandira zvinhu kana vamunangagwa vachida kuti zvinhu zvinake munyika.
Chekutanga ndingati haisi nyaya, hatizotanga kunzwa nezvayo nyaya yekwekutanga. Nyaya yakataurwa kubva kare. Tanoona sekuti changochinja panguva nemutungamiri mutsva muZimbabwe. Saka zvinogona kuti vanogona kuvawo netariro yekuti pamwe vakatanga kutaura navo zvakare nenyaya yekunetsa yekuti vanhu vari kunze vakwanise kuvhota muZimbabwe vanokwanisa kusvika pakubvumirana.
Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Asasvigaro weZek, Amairita Makarau vati pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinogona kuuya munyika zvonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Ndinoda kukumbirisisa zvachose ndakamirira veZeki kuti avo vanga vachiri kudzungurira, avo vanga vachifunga kuti kuda maelections achaitika ngavauyi vanyorese ni ayo vachabwa diaspora vachaya kuholide kuChristmas kuzoona vabereki ngavasadzokira vasina kunyoresa ngavatichage tivaudze kuti togona kuvanyoresa vari papi.
Zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatiza munyika kubva pakatanga kuoma zvinhu munyaya dzezveupfumi, uye vamwe vakatiza kushungurudzwa kwavanoti vainge vave kuitwa nehurumende vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vateereri, ndokuseemina standikile Mhlanga munhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu.